Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera zvita 1 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, National AIDS Council ichiita mhemberero mudunhu remazove kumashanaland central.
Isusu tatotenderera zuva iri kumazove district Glendale tiri mashanaland central province. Tangati nevaimbi vanga vachitivaraidza vana Sundumani Chindetu nevamwe vanobva kumashanaland central ikoko.
Vakambove mutungamiri weAmerica vaHW Bush vanoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana ekuberekwa.
Munhu anganda ari gamba muno muAmerica nekuti pavachiri mudiki vaibhururusa ndege dzehondo vakambopurwa kupacific uko vakadonha asi vakararama imomo.
Nhasi Studio 7 iri kutarisa zvakabuda musangano wakaitwa muBulawayo neZuro waikokerwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center apo vagari vaikurukura pamusoro penyaya dzekuendeswa kwemasimba kumatunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, sangano reNational AIDS Council richicherechedza zuva iri kuburikidza nekuungana mudunhu remazove kumashanaland central. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa ndovanga vari munyarikani pagungano iri. Mutauriri weNational AIDS Council amai Tadiwa Pfupa vanoti vasarudza dunhu remashanaland central nekuda kwehuwandu hwevanhu vakabatwa neutachiwana vari mudunhu iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isusu tatotenderera zuva iri kumazove district Glendale tiri mashanaland central province. Tangati nevaimbi vanga vachitivaraidza vana Sundumani Chindetu nevamwe vanobva kumashanaland central ikoko. Nzvi yedu anoremekedzwa anga ari amai Auxilia Munangagwa. Mai vatorwa nekuti vane chido zvakanyanya nenyaya dzeHIV necancer, uyezve kumusha kwavo ndikoko kumashanaland central. Tikavazve nemaexhibitors vanga vachiratidzira zvavanoita maringe neHIV neAIDS mumabasa avo. Mutambo wedu wafamba zvakanaka. Tapedza nenguva, tatangawo nenguva, uyezve kwanga kuine gumi nefararira revanhu vanga vachidzidza zvavanga vachidzidza, vachitorawo zvinyorwa zvine dzidziso zvadzinovapa. Ndingati ndizvozvo.
Sei masarudza kuitira kumazove mhemberero iyi kana kucherechedza zuva iri?
Mazove district Jonga idistrict remashanaland central rine yatinoti prevalence iri high. Vanhu vane utachiona weHIV imomo pavanhu zana vanenge vari 18, but tichitarisa prevalence yenyika yese pavanhu zana wega wega seZimbabwe tinenge tichiti kune vanhu 14 vane utachiona weHIV. So nekudaro mazove ine vanhu vakawanda vane utachiona weHIV nekuda kwekuti vanoita zvemigodhi yatinoti chikorokoza, kunoitwa zvekurima zvakanyanyawo. Nekudaro zviitiko izvi zvinoita kuti pabude mari, uye pese panobuda mari panoita yatinoti transactional sex, vanhu vachibhadharana kuti vaende vese pabonde.
Dingindira regore rinoranga riri rekukurudzirawo vanhu kuti vazive pavamire panyaya yeutachiwana weHIV. Zvinhu zvamaono here zvichitambirwa nevanhu?
Hongu, vanhu vari kuedza chaizvo kuti vazive pavamire vachiuya kuzoongororwa ropa. Kunyange ipapo pamutambo iwoyo pachiongororwa ropa.
Vanga vari mutauriri wesangano reNational AIDS Council amai Tadua Pfupa vari parunare kumaZoe kumashonal and central ne Studio 7. Vakawe mutungamiri weAmerica vechimakumi mana nemumwe kana kuti 41st president vaGeorge H.W. Bush vakashaya nezuro vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana ekuberekwa. VaBush vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika muna 1988 mushure mekuve mutevedzeri wevave mutungamiri wenyika vaRonald Reagan kwematemu maviri vakashayira kumba kwavo mudunhu reTexas. Kushaya kwava Bush kunouya mwedzi minomwe mushure mekushaya kwemudzimai wavo amai Barbara Bush avakashaya muna kubvumbi gore rino. Rufu rwavo rwakaziviswa nemwanakomana wavo George W. Bush uyo akambotungamirawo America. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF muAmerica vaFrank Guni vanoti America nepasi rose zvarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo sezvo vaBush vave denhe reruzivo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tingativa George Bush munhu akararama upenyu hwakawanda kusvika makore 94, tingati chipo chamwari. Munhu anganda ari gamba muno muAmerica nekuti vachiri mudiki vaibhururusa ndege dzehondo vakambopurwa kuPacific uko vakadonha asi vakararama imomo. Vakaitawo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika kuno kuna vaReagan vakazosarudzwa vakatonga. Utongo hwavo hwakaita hupfupi zvavo asi hwanga huchifarirwa nemaAmericans pane apo nepapo pavanoshorewawo panosanganisira hondo yekuIraq yekutanga ya91 kutosanganisirawo zvakare zvinonyanya kushorwa pana vaGeorge Bush inyaya yekutumira mauto kunopamba kana kuti kuinvada Panama. Asi tikadzokera kumashure muutongi hwavo semunhu akatonga kwenguva pfupi vazhinji vanga vaine chiremekedzo navo chaizvo. Saka tinoti America yarasikirwa nemunhu anga ari deze reruzivo.
Zvii zvikuruwo zvavanga arangarirwawo nazvo pamusoro peAfrica?
Yatingati legacy yavo kana kuti zvatinorangarira nezvavo nezvekuti vakakurudzira nyika dzakawanda dzemuAfrica kuti dzifambe dzakarerekera kudivi redhemokrasi. Zvinhu zvinokangaikwa nevanhu vakawanda izvozvo kuti nyika zvinji nyaya takatarisira dziri kuchamhembe kweAfrica dzaida kutera kunobatana nechina nesoviet union. So tingati dhemokrasi iri kuinjewa nenyika zvinji dzekuAfrica izvinoizvi yakanyanya kusimbiswa nguva yavaGeorge Bush.
Vanga vari vaFrank Guni vanove chizvarwa cheZimbabwe vari nhengo yezanu PF mudunhu reAmerica vari parunhare neStudio 7 muWashington DC muno muAmerica. Nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu yakatsveriridza pamusangano wakaitwa muBulawayo neZuro Maneru vamwe vagari vachitsutsumwa zvikuru nekwavanoti kusarangarirwa nehurumende kwematunhu ekumateveleland. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano uyu wakaitwa nenhefenyuro yeStudio 7 yakabatana neMedia Center pakaita makakatano amakuru pamusoro pekuti chii chaizvo chinoreva kuendeswa kwemasimba kumatunhu. Asi vanhu vakawanda vaive pamusangano uyu vakaratidza pachena kuti havazi kufara nenyaya yekuparara kwemaindastiri muguta reBulawayo pamwe nekusarira kumashure munyaya dzebudiriro kwavakati kuri kuita matunhu eMatabeleland. Vanobi Zita Dube, nyanzvi uye vari mudzidzisi muzvidzidzo zvehupfumi ndemumwe wevatauri vaive pamusangano uyu. Vakati hazvishamise kuti nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu inokonzera makakatanwa sezvo ichibata raramo yeveruzhinji. Vadhuve vakatiwo zvakakosha kuti vanhu munyika vabvumirane gwara kana nzira yakajeka yekuti izvi zvichaitwa sei.
Mari for the whole nation is very difficult to share in accordance with the provinces. Usina ku understand the different characteristics of those provinces. So in Inango, what I would say is, nofanda have a national dialogue on these issues. Kuti if we want to share Mari, to share say, and are there justifications of sharing Mari, and who is going to be leading this? So my provinces, yes, anofanga ku to select a committee that is going to lead my processes at devolution now. I think that is the critical point to start off.
Vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vakati nyaya yekuti kune vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dzavasingabvi, humbimbi ndoga, pamwe nehori, kunyanya hunoitwa nevezvematongerwo enyika, ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kusarira kumashure kwematunhu ari munyika. Asi mutedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami avo vaivewo pamusangano uyu vakati vanhu vemuZimbabwe havafanirwe kuitirana rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi kana kuti munhu anobva kupi, vachitiwo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika akangofanana. Vakambarami vakabvuma kuti hori dambudziko guru munyika, asi vakati kana kuchitariswa makanzura pave nemitemo yakajeka inobatsira kudzivirira nyaya yehori uhu.
Kwachiyadzwa toko kwabva mari dzese dzemadiamond nema 15 billion amunonzwa achitaura nezvavo. They actually affected also. Tinana Victoria Falls, they are also crying nenyaya yedevolution. They want to manage my resources avo. Vane tourism, they get a lot of foreign currency kuku Victoria Falls. Saka Matabeleland is not the only province iri kuaffectwa nedevolution. It's almost all the provinces, because one way or the other, mamwe province ane manatural resources avo, ma resources edu ari kucentralize ari kuenda kuHarare. Asi ma province chari kuchema nazvo ndezvekuti mari dzavo dzikadzika vakazichandisa where they are collecting their revenue. Zvinovabatsirawo kuti at least maguta avo angachigadzirisika.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza Studio 7 kuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu kunogona kubatsira kupedza matambudziko everuzhinji munyika, asi vakati havazi kugutsikana nenzira iri kutorwa nehurumende mukuti danho iri rizadzikiswe.
Pamusoro pekunonoka kuimplementa devolution kwavakaita, hurumende yeZimbabwe yakuuya ichizadzikisa nenzira dzisiriyo dzakataurwa nevanhu, zvatoti distorted muchirungu. Harisi basa racentral finance minister rokuallocata maresources kumaprovinces, ibasa remaprovinces. Iwo hatiri kuti ngave nesimba rokuzvitonga nekuallocata maresources vari kumatunhu ikokoko. Zvakare vari kutaura nezvekuti vari kuallocata rimaridzi vachitarisa yatinoti population profiling neinfrastructure, kuti province neinfrastructure iri in place ndeipi kuti isina ndeipi. Izvozvo pane macontestations akawanda especially panyaya dzepopulation profiling. Pane mamwe maprovinces anofila kuti macensus figures anenge ari distorted.
Musangano wane zuro uyu waive wekupedzisira muchikamu chemisangano yakaitwa neStudio 7 ichishanda nesangano remedia center munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekunzwa mafungiro everuzhinji panyaya dzebudiriro nezvimwe zvinovabata mumagariro avo zuva nezuva. Misangano iyi yaiitwa nerutsigiro rwemuzinda wenyika yeAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaita hurukuro nemutoro wenhau weVoice of America Greta Sustrain kuBuenos Aires kuArgentina uko vari kupinda mumusangano weG20 Summit. Vachipindura mubvunzo pamusoro pemashoko avo avagara vachitaura ekuti nyika yeChina ndeimwe nyika dziri kudya upfumi hweAmerica uye kuti China iri kuramba ichiwedzera nyika dzairi kudyidzana nadzo, iye zvino yave kumaudza nyemba kweAfrica iri kuvakawo nzvimbo huru kwazvo yekusvikira ngarava muPakistan, uyewo ine zvibvumirano zvikuru nePanama neLatin America, zvichiita sekunge yave kuswedera kuAmerica, uye kuti zvairi kuita zviri kushushikanawo here, vaTrump vari kushushikanawo nazvo here, vaTrump vakati.
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I make, and if you look at, we have $250 billion right now at 25%. That means we're going to be taking in billions and billions of dollars, plus I can double that up and then I can double it again. And they could never do what they did in the past with other presidents because, and you see what's happening. I mean, China is, I don't want to do this, but they are not doing very well now compared to what they were doing. And again, I think that we are doing well. We picked up $11.7 trillion in worth since my election.
Ndinofunga kuti China ichave nemari shoma kudarika yainayo iye zvino, nekuti zvibvumirano zvandinoita ini wakazvitarisa, unoona kuti pari zvino pane mari inosvika $250 billion pazvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Zvinoreva kuti tichatora mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora pamusoro pezvo, ndinogona kuzviwedzera zvakapetwa kaviri. Uye havagone kuita zvavainge vajaira kuita kune vaimbove vatungamiri venyika ino, nekuti uri kuona zviri kuitika kuChina. Handidi kuita izvi, asi havasi kuita zvakanaka zvichienzaniswa nakare. Asi ndinofunga kuti isu tiri kuita zvakanaka chose. Panyaya yekuti kutambarara kweChina muLatin America nepasi rose hakukanganise here kugadzikana kweAmerica, vaTrump vakati.
No, but they have a debt problem and they have to pay for that debt. It's a tremendous amount of money that they're spending. Do I like it? Probably not, but I also know it's very expensive for them and a lot of those places aren't going to work out.
Ndinozviziva, asi vane dambudziko rechikwerete uye vanofanirwa kubhadhara chikwerete ichocho uye ndechemari yakawanda kwazvo yavari kushandisa. Ndinozvida here? Kwete, asi ndinoziva kuti zvinovadhurira kwazvo uye munzvimbo zhinji dzavari kupinda hazvisi kuzovashandira. Musangano weG20 Summit uyu uri kutarisirwawo kupetwa nhasi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mafilas Muhlanganya uyu weStudio 7 achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Agnes Kufa vanogara ivo kuGlendale. Tiri kutaura naamai Kufa panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mukurangarira 16 days of activism against gender-based violence, chirongwa chinotarisa kushungurudzwa kwevanhukadzi muupenyu. Asi tiri kunzwa kuti amai Kufa vari kurarama sei zuva nezuva kuGlendale. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Kufa. Mungatitsananguro kuti muri kurarama sei zuva nezuva kuGlendale uko.
Upenyu mazano wakati womei zvishoma nesituation iri munyika. Makwiriro ezvinhu kuti uwane chikafu chakakwana nezvamunoda zvakakwana mumba zvinhu zvati kwirei zvisingaite.
Saka imi muri kurarama sei zuva nezuva uyezve mune mhuri yakakura sei?
Inini ndane 65 years old, ndine vazukuru vandiri kugara navo iko zvino vatatu vandiri navo. Saka hazvina hazvo kundinyanya kundomera nokuti ndinotenda Mwari kuti ndinorarama munyasha. Gadhemi remuriwo ndinaro, matanga ehuku ndinawo, ndinohodha mazai ndichitengesa, ndinoita machikeni kadzi ndichitengesa, saka Mwari vari kungorarama munyasha makwandiri.
Vana venyu avo vakasiya vazukuru pamuri vari kupi?
Mukomana nemukadzi wake ari kuSouth Africa, akasiya mwana ndiri naye achienda kuchikoro. Kwozoti mumwe ari kushanda kuHarare, musikana akasiyana nemurume, anopota achiuya maweekend. Asi vamwe vazukuruvo vane vabereki vavo, tinogara kurokesheni rumwe chete asi different houses.
Vari kuzvigona here vana vari kuSouth Africa kuti vapote vachikutumirai imi samai mari yekukuchengetai kana zvimwewo zvokuchengeta vana?
Aiwa, fizi mwana wake ari kutumira, vabereki ava vana vavo kuchikoro vari kuendesa, asi zvinhu zviri kungovaremerawo kuti mari hadzisi kuwedzerwa kumabasa sevari muno muZimbabwe. Hazvizoenderana kuti mafizi kudya kwakakwana, zvinoti remei mbijana.
Tinoona kuti pasi rose vari kurangarira mirishonga kana kuti mirishonga inoitirwa madzimai pane chirongwa chavanoti 16 days of activism against gender-based violence. Muri kuonawo munharaunda yamuri kugara madzimai ari kushungurudzwa here tichiona mamiriro aita zvinhu munyika?
Munharaunda yandiri kugara vari kushungurudzika ndo vaye vasingagone kuzvibatira. Asi vazhinji vanozvibatira kungoshungurudzika nokukwira kwezvinhu, asi nzara chaiyo. Hatingati pane vari kufa nenzara.
Ko, nyaya dzekunetsana muZimba vamwe vari kuti dziri kuti kwirei nenyaya yekuti cheruviri chiri kushayikwa mumhuri zviri kufamba sei kwamuri ikoko?
Nyaya yekunetsana muZimba iri kukwira pakuti idzo dzatinoti fambidzi dzati wandei, saka idzodzo manje ndo dzinodo kuchengetwa. Saka murume kana azenge awana muwo kuti achengete ukoko kumba uku mukadzi wachengete purasi, haasi kuwanika. Varume vazhinji havachashanda, vaakurarama nechikorokoza. Zvino ipapo ndopanozoita kusavirirana muZimba, nokuti vatenga kuti magirlfriend ivo havana zvakakwana zvokuzosapota mumba.
Saka imikurudziro yenyu ndeyei saamai vechikuruwo vane vazukuru nezvimwe zvakadaro, panyanyanya panyaya iyo yekugarisana kwevanhu zvakanaka murunyarara muZimba?
Kazhinji pachikurudziro chandinoita nenyaya yemuZimbai, ndinoti madzimai vakaziva Mwari, vakanamata uye vakagona kushanda kushandira mhuri nokugamuchira zvinenge zvaitika nguva iyoyo vachizvinyengeterera, kazhinji zvinoita kuti Dzimba dziimire zvakanaka, dzisaparai.
Ko, panyaya yechoruviri uyezve kushandiswa kwemaoko, mungakurudzire madzimai kuti nevanasikana?
Ndinokurudzira kuti munhu anofanirwa kushanda, kwete kutarisira murume kana mwana musikana. Anofanirwa kushanda kuti upenyu hwake hwamangwana hurege kuzomuremera. Zvino vana vedu vazhinji vamazivano, chere mumba vakatumwa vaakunetsa, hanzi yanyuka riri kuyamu here, new generation yasiyana needu isusu kuti taimuka pakati pavo tigoswera takamira. Zvino new generation yekumumutsa anomuka akatsamwa kuti adi, asi tinokurudzira kuti mwana chere pane musikana webasa pamba, ndiye anofanirwa kutoshanda kukunda musikana webasa, nokuti musikana webasa anotoiwana gomborero kuti anenge achishanda zvakasimba kuti kana akazoendawo kumba kwake hazvimuneti.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Agnes Kufa vanogara ivo kuGlendale, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, cheupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevarimi nekuda kwekushayikwa kwemafuta epeturu nedizeri avanoshandisa mukurima. Izvo zvinonzi nevarimi wakawanda zvichadzikisa ndimo dzavo pamwe chete negoho. Muhurukuro yedu tabata murimi wekumacheke vaValentine Ziswa. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaZiswa.
Tinotenga kutabatana zvakare.
Vaziswa, tinonzwa kuti nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemafuta dzimotokari kusanganisirawo dizere rinonyanyodiwawo nevarimi munguva ino yekurima. Mungatiudzawo kuti nemaonero amunoitawo pamwewo nekuti imi muri murimi zvakamira sei munyaya dzekushayikwa kwemafuta?
Zvakanyanya kuoma izvo zvii zvandiri kutaura nemi. Ndinotiwo mumutsetsewo wemafuta, both diesel and petrol is in very critical shortage, but the farmers ndo vanhu vanonyanya kutambura zvakanyanya nekuti nguva yashaika mafuta inguva yekugadzira kurima, inguva zvakare yekuti kurima kwanonoka, because the weather pattern, as you know, yakachinja. We have almost a delay of 1.5 months in terms of kuya kwemvura. Now mvura yamba yasvikawo yatangisa kunaya svondono rino ratinaro iko zvino, mafuta kusina. So macues emafuta, both a petrol ne diesel, zviri kuoma zvakanyanya. Macues acho akarebesa, vanhu vakukwanisa kutoita kana kuti zuva chairo kana zuva and a half akangomira mumutsetse. Pamunoita pavo kuda kutosvika chaiko chaiko wotonzi apera. Saka pane dambudziko rakanyanya pakushayika kwemafuta munyika.
Taura yanyiti
zvinokonzera kuti zvimwe zvakawanda zvekuti izvo transport yekutakura zvinhu, kutakura wheat for example kune vakakohwa wheat kuenda kuGNB, kutakura mainput kana kutenga fertilizer, maprices akakwira zvakanyanya, they more than tripled.
Tiri kunzwawo vaZiswa kuti hurumende ine urongwa hwekuti iro svondo ratiri kuvhura iri inge ichikwidza mitengo yemafuta. Munotarisira here kuti danho iro rinozobatsira varimi neimwe nzira kuti mafuta awanike?
Hazvibatsiri. In the first place, mari yekuti varimi vabhadhare maincreased prices haisi kukwana. Vokwidza mitengo knowing very well kuti varimi havana income yakawedzerwa, and mari yavo yakareduswa because of this devaluation yemari. Saka hazvisi kuzobatsira. And imwe problem ndekutiyo, they keep on telling people tine mari, zvetakawana so many million dollars. What does that do with people? What we want is to see mafuta. I can even tell you kuti vanhu vane ma contract farmers, even the contractors vane makondra ekuti vanhu varime fodya, naivowo vakutoshaya fuel. Vari kuenda kunofana kuiwana vachinzi hatina fuel yacho, because fuel is all supplied by government or through government. Saka vakakwidza mitengo zvinotoita kuti vanhu vanyanya kuomeserwa more than zvatiri kuona iko zvino.
Tinonzwawo kuti kuchinja kwemwaka kuri kuita kuti mvura ichanaya inge iri shoma. Nedambudziko ramasangana naro iri sevarimi, zvinokusiya ipapi muchakwanisa here kubata tarisiro dzenyu kana kuti matarget?
Tarisiro yedu yaipasipasi in terms of amount of hectareage icharimwa haichasvika pataitarisira. Kohwo racho in terms of yields haichasvika pataida ende paitarisirwa nevarimi. But even more so, kana mvura yakanga yaita shoma sezvo yaita kudai, mwaka wachinja sezvo waita kudai, zvaakuda kuti vanhu vazhinji vanogona vapinde muirrigation. Irrigation costs a lot of money, and mamiriro akaita mari, it's not easy for people to move into irrigation.
Vaziswa, muri kukurudzira varimi kuti vashandise irrigation? Tinonzwawo kuti madhamu nderimwe dambudzikowo haana kufukurwa, mazhinji akatoparara. Vangapaita sei apa?
Padotatidza kutapafunga takanga tiine madhamu akawandisa muzimbabwe. Nearly every farm yakatorwa inge ine dhamu. Madhamu iwayo haana kuwana maintenance. Kune vakatsera madhamu avo nemabhohoro, munoziva kuti imimi zvinwa inoda futi kuti ubhadhare mari yekuti ushandise bhohoro rako rawakatsera wega. Saka zvinongonetsa. Mamwe madhamu ane mvura yakanaka, asi infrastructure kuvanhu hapana.
Aiwa tinotenda zvikuru vaziswa maita basa.
Aiwa neni tinotenda kuti hapukurukura.
Manga makateerera kune murimi wekumacheke vaValentine Ziswa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu. Aiwa tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhlaka 1 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iCommission ecubungula ngodlakela olwenzakala eHarare iqhubeze impumela kumongameli Mnangagwa okhangelele ukwethulela uZulu okumumethwe ngule iCommission ngomvulo. Owaye ngumongameli welemelika umnumzana George H.W. Bush kasekho.
Ngikhumbula sasingu Vice President ka Ronald Reagan, njalo wasuka waba ngupresident wele America. Ngikhumbula njalo enguye owakhokhela impi against uSaddam Hussein eKuwait after uSaddam invaded eKuwait.
LeZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leNational AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Commission ekhokhelwa ngumnumzana Halema Motlante ebidingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka eHarare kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isiqhubele umongameli Emmerson Mnangagwa impumela yayo. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethulela umphakathi impumela le ngomvulo. Kodwa phansi komthetho weZimbabwe ulalo ilungelo lokungethuli impumela le. Yena uMnangagwa wathembisa ukuthi impela uZulu uzakuzwa ukuthi ngemva kwenyanga ezintathu iCommission le igcwayisisa lolu daba lapho okwakhuluma khona abantu abambalwa ababalisa inkokheli yebutho lamapolisa umkhokheli webandla leMDC kunye loZulu Mathupha kwahamba njani. Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana George Bush kasekho. UBush ubele minyaka engamachumi ayithoba munwe munye la ne-94. UBush owaye ngumongameli ngomnyaka ka-1998 usandachiwa ngumkake uBarbara wabhubha ngenyanga kamabasa wonalo umnyaka. Sixoxele sizalane seZimbabwe sihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi la ngenkathazo kufamily yako Bush ngokulahlekelwa ngubaba wabo. Kunengi kakhulu engikukhumbulayo ngo George Bush senior. Ngikhumbula sasingu Vice President ka Ronald Reagan, njalo wasuka waba ngupresident wele America. Ngikhumbula njalo enguye owakhokhela impi against uSaddam Hussein eKuwait after uSaddam invaded eKuwait. she has gone to Kuwait at that time. Yai partner enkulu US ekuthengiseni i-oil to US, and uGeorge Bush waqoqa amabutho akhe ukubana ahambe ayodefend i-Kuwait. Siyazi njalo lokuthi impi yakhona vele ayizange last too long. I'm sure abantu ekhaya bayakhumbula ngesikhathi yikho lapho waphuma khona igama lokuthi isikadi, ngoba kwakulama skadi missile esasiwabona kuma-television ebusuku ebomba amabutho kaSaddam Hussein ahle abaleka. Impi yakhona vele ayizange ithatha amalanga amade, yathatha a very short time ukuthi iphele. Then wase pull out impinda zanga samlandela uSaddam all the way to eBaghdad, then waseluza kama-election alandelayo. Yikho engathi ngikhumbula kakhulu ngayo.
Siyabona ukuthi ngumuntu osandachiwa ngumkakhe. Nxa ukhangele wena ikakhulu ukubana ngabantu abahlale iminyaka edlulayo na-70 bebonke.
Ye, khona kuyisiboneliso esihle kakhulu kubantu abashadileyo. Njalo kunikeza ithemba lokuthi sonke nje esishadileyo silakho ukuthi siphilisane kakuhle lamakhosikazi wethu noma namadoda ethu isikhathi eside. I think kuyisiboneliso esihle kakhulu ku-institution ye-marriage yomshado, abantu bangaphilisana isikhathi eside.
Alo-ke umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Okolunye udaba olufanayo, owayengumholi wekolleji le-National University of Science and Technology, uProfessor Phineas Makhurane kasekho. Okunengi ngemfa yakhe sizalazisa kwinhlelo zethu ezilandelayo. Lamhlanje eleZimbabwe limanyane lamazwe amanye awomhlaba ekunanzeni ilanga le-National AIDS Day. EleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana emhlabeni jikelele elenelise ukwehlisa inani lokuthelelwana kwegcikwane le-HIV. Umkhosi wokunanza leli langa wenzelwe edolobheni leMazoe, lapho unkosikazi kamongameli u-Auxillia Mnangagwa kade engumhlonitshwa khona. Ilanga le-AIDS Day lafakelwa ukunanza ababulawa yimkhuhlane le emhlabeni jikelele.
Direct from Washington, The Voice of America,
uMongameli Donald Trump wele Melika uxoxe lentatheli izindaba ye-Voice of America uGreta Van Susteren emhlanganweni we-G40 oyenzelwe kwele Argentina. UTrump uthi ele China alisozele nelize ukuqhelisa amandla obuhuquluze emhlabeni jikelele, ngoba lelo lizwe alisela mali eningi kakhulu. UTrump uthi elimelika lenelisa ukuthola imali efika amabhiliyoni alitshumi lanye selokhu waba ngumongameli kwiminyaka emibili edluleyo.
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I make, and if you look at, we have $250 billion right now at 25%. That means we're going to be taking in billions and billions of dollars, plus I can double that up and then I can double it again. And they could never do what they did in the past with other presidents because, and you see what's happening. I mean, China is, I don't want to do this, but they are not doing very well now compared to what they were doing. And again, I think that we are doing well. We picked up $11.7 trillion in worth since my election, and China's lost a great deal of worth. And we are now a much bigger economy than China, which a lot of people don't know, but we're much bigger and really a much more powerful economy than China.
UMongameli Trump uqhubekele phambili esithi kalasiqiniseko sokuba ele China lizagxila kusigaba se-Latin America ngoba lilesikwelede esikhulu.
They have a debt problem and they have to pay for that debt. It's a tremendous amount of money that they're spending. Do I like it? Probably not. But I also know it's very expensive for them and a lot of those places aren't going to work out. Said that, you know, frankly, in light of what happened with Ukraine, with the ships and the sailors, it just wouldn't be the right time. But I will meet with them. I think we have a very good relationship, and I think we're going to have a very good relationship with Russia and China and everyone else. I mean, I think it's important. So I'll meet with him at the appropriate time.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Donald Trump weMelika exoxa lentathelo izindaba yeVoice of America uGreta Van Susteren emhlanganweni weG40 oyenzelwe kwele Argentina.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Kwezemaphandleni lamhlanje sokulendlala embi ezansi emandebeleni esihlasele uZulu kanye lezifuyo kulandela ukungani kahle kwezulu esigabeni lesi. UAlbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba esenyandeni esigabeni seMatabeleland South.
Izifuyo ikakhulu inkomo sesiqalile ukucuba ngenxa yokusilela kwamadlelo kanye lamanzi okunatha. Lobanje uhulumende lohlelo lokuncedisa izakhamizi ngomumbu inenga lotholi ngoba uphiwa abaswelayo njalo labagugileyo kuphela. Umnumzana Shadrack Ncube osuka kuvillage 3 enyandeni uthi indlala ekhona ayisafuni ukuthi abantu bahlalele izandla. Kungakho selima isivandeni sakhe lapho athola khona isitshebo.
Uyisivande lokhu kuyamphathisa ngendlela eziningi. Abanye babuya bedinga imbhida zokuwoda yami ngisheba khonapha. Into engathi ngibhekane layo eyabe ingathi iyangihlupha kakhulu yo amanzi lokuthi ngiyabe ngithwala ngamagabha ngithelela ngamagabha. Futhi njengoba ubona khathesi ukuthi la ngamabhathani athathela ndiyabe funa ubumanzi every 3 days wathelela.
Umnumzana Edgar Ncube wegungwe uthi uhlelo lukahulumende lokuphathisa izakhamizi ngomumbu luyasiza ngoba iningi belizabulawa yindlala. Uncube uthi izifuyo yizo ezibhekane lendlala embi kakhulu njalo inkomo seziqalile ukucuba.
Abantu siyabe sicuphelana lapha lalaphayana ukuthi sikwanise ukuphila sidle, but kubuhlungu ezifuyweni ngoba isifuyo asizicabangeli njengathi abantu. Isifuyo seziphila ngokuthi zithengelwe ukudla. Amadlelo vela kusela into okuthiwa lidlelo indawo yonke sokuyisikwakwa. Amanzi angeke ngikhulume ngamanzi, indaba ebuhlungu kakhulu. Njengabe lokhu sazi mfowethu ukuthi amadamu lokhu aduka ukuna kwezulu leliyana. Kuze kubela namhla akula lutho osolukela yenziwa kuthathwa nganyathelo lokhu kunjalo.
Ukansila kaWard 5 enyandeni umnumzana Adam Bebe uthi inani labantu abahola umumbu kahulumende liphansi lapho kuqathaniswa lenani labantu elibhekane lendlala.
Kulezi nsuku kulobuzima kakhulu emaphandleni ikakhulu indlala, especially nxa sokusiza selisi sikhathi sokuthi ababe kutholile ngalesani sikhathi okuncane emasimini abanye babengazivunanga ngokulinganayo, so kuphelile sebekhangelela ukuhola from the social welfare. Kodwa ke akulalutho abalukungezelela ukukhona bona ababa bevele bebenefita lokhu kuyibonabo.
Unkosikazi Juliet Ngiwane isakhamuzi sestezi uthi uhulumende kumele aholise wonke umuntu osemaphandleni umumbu ukuze izakhamizi zingaxabani ngalokhu kudla.
Yikho i-social welfare yona ayingakhethi, njalo ngibona ngani nxa isiza ayizwe ezakhamizini ukuthi zona zifuna ukuholiswa njani amabele. Nxa bebuya le mithetho yabo ithiya ixabanisa abantu, abantu sebezondana, abantu bayalwa ngoba kulokukhethana, kulokukhulumana ukubani. Sibona ngani i-social welfare kumele itshintshe okwenzakayo.
Ukansila uBhebhe uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuje izakhamizi zitshaywa ngamakhanda.
Ngoba abantu sebekhumbula kunsuku zonke ukuthi yena athengisa inkwa, athi uyathengisa inkwa namhlanje afice siyimali engaka, athi uyathenga lokho afike sokutshintshe. Abantu avele abasazazi ukuthi bani, akusela umuntu le mali. Sabona i-bond note seliwile, kanti yile esesilithembileyo. Noma usuye ebhenki udraw i-bond note, awudraw i-user. Selabo mama abaphile abale-BP abafuni ne-Fedibank uzafumanisa ukuthi sithwala nzima nxa ungelayo sokuthi uyithenge ubona ngani ungathengisa kumbe imbuzi ukuthi uthenge inefed bani yenyanga yodwa.
Bo maphane duzani le dolobho legwanda inkomo zifela edamu ngenxa yokubanjelwa edakeni udebe jemzingwane lakho inkomo sesicuba ukudla kwenkomo okuthengiswa ezitolo kuyasilela kuthi lapho kutholakala kuyabe kubiza kakhulu esikhwameni. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni ngi-Albert Mube.
Lamlela
nampaba fobembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampaba fobembula.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli somunye wabazithi inkosi yamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ya, ukwakuqala ngiyakwamukela mnumzana.
Ayiyapho ngaba bakande ngisamukela futhi lami labalaleli bonke ngibavingelela abalaleleyo ngalesi sikhathi.
Siyazi ukubana inkosi ike yanxuswa eSouth Africa. Ungasitshela nje ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakala?
Inkosi iphathekile kakhulu ngathi mina ibhizi kakhulu impela ike yanxuswa kwele South Africa kumaviki amabili adlulileyo lapho kade kulomcimbi omkhulu khona ewe Afrika lo mcimbi lapha amakhosi aseAfrika kade evuthena khona eSouth Africa.
Kuhambe njani ukuthi kuze kunxuswe yena umnumzana Stanley Raphael Khumalo njengoba sisazi ukubana bakhona abanye ababili laba bazithi bazinkosi yena ukhethwe njani?
Impela baba abantu ebukhosini baba ubukhosi phela isiyonto ekhanjwayo ngabantu ayisiyonto ebonakalayo ngabantu amakhosi wona ngwawo ayakwazi ukubonana wona wodwa lathi kusimangalisile ukuthi umhlaba iAfrika yonke imnxuse kanjani uStanley Raphael kodwa bekhona ngale bakutsho bona ukuthi hayi thina inkosi siyayazi njalo inkosi siyayizwa njalo ukwenza kwenkosi siyakubona okutshengisa ukuthi bona bakuhluzile kodwa bakubona ukuthi kona hayi nasi inkosi ekhulumela uZulu nasi inkosi yabantu nasi inkosi eyenza okwamakhosi sibona yikho kwenze ukuthi khona bona bahluze babe lesinqumo sokuthi bakhethe uStanley Raphael Khumalo bakwazi ukuthi yiyo inkosi yakomthwakazi njalo nginalithemba lokuthi yonke leyana into eyenzakeleyo ibe yinto emangalisileyo ibe yinto eqedayo wonke umbango nalo esiwubonayo ukuthi njengobana kade lokhu bebangisana abanye bezithi labo bazinkosi ngadlalayo nalabo bazinkosi kodwa amakhosi wona ayabonana wodwa ngokomoya yikho okwenza ukuthi khona inkosi umzilikazi inxuswe laphana befuna ukuthi baqede wonke umbango nalo khona. Namhlanje iAfrika yonke sisazi ukuthi hayi inkosi nguStanley Raphael Khumalo inkosi ngumzilikazi wesibili so kunenkosi njalo futhi komthwakazi yikho benxuswe yona benganxusanga obunye ubukhokheli bahambe banxusa inkosi.
Kuyini okuxoxiweyo emhlanganweni wonalo?
Emhlanganweni lo kakhulu bebekhuluma njengamakhosi benanzelela bebona ubukhokheli bobukhosi bekhangela njalo lokuthi kanti abantu abe-Afrika bangabambisana njani bengaphansi bobukhosi hatshi ngaphansi kwepolitika bebekhangela njalo bebona ukuthi abantu be-Afrika bangathuthuka njani ngoba kathesi abantu be-Afrika izimpilo zabo lokho ezichona lokho besiba puwa besiba ngabayanga ngaphansi kwembuso yepolitika ikho kamakhosi avumelene ukuthi hayi ubukhosi obuyibona obuvele buthuthukisa abantu ibukhosi bamasiko ibukhosi babantu athi lobu bukhosi bepolitika ngathi iyo indikimba ekade ikhona bekhangela kakhulu ukuthi iAfrika kumele ukuthi ibambane bakunanzelele impela khonokho ukuthi kwena iAfrika namhlanje iyehlukile iyehlukene kungenxa yobukhokheli lobo bungasibo bakithi okuthiwa yidemokrasi lobo kanti ke thina silobu bukhosi bakithi kade bubambanisa abantu yikho sokufuna ukuthi kubuyelwe emuva ukuze abantu bahlale bebambene njenge-Afrika yonke babe into
hayi kuyezwakala isikhathi iso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
balaleli bakithi kakhulukazi abemandebeleni kakhulukazi abakomthwakazi ngithi ngiyabonga njalo ngithemba lizile ukuthi sokubalulekile ukuthi khona silandele amasiko njalo sokubalulekile ukuthi sikwazi inkosi umgcilikazi wesibili inkosi ngustanley raphael khumalo ngoba i-afrika yonke isimvumile i-afrika yonke silivumile bakomthwakazi ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibonge
siyabonga
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Vuka mawulele 6 AM siyaqala ezinye inhlelo isindebele ke siqale ngo 6:30 ekuseni okakathesi ke sendichiya izandleni zikasithandekile mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Barbara Tanyani, umabhalane wogatshalwa besifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Siyakwamukela kuhlelo. Kulomkhankaso lo osaqhubeka owe-activism against gender-based violence, kukhona yini elikwenzayo njengenhlanganiso?
Thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, leminyaka ngeminyaka siyathakazelela isikhathi lesi ese-16 days of activism against gender-based violence esikhangela ukuhlukuluzwa kwabomama ngabesilisa. Kakhulu sikhangela isayidi yabomama ngoba sikhanya even ama-cases lokhu esanda omama behlukuluzeka lanxa bekhona abanye omama abahlukuluza obaba. Kodwa ungakhangela esithi ngama-statistics asitshengisa ukuthi omama yibo abahlukuluzeka kakhulu namantombazana. Bayahlukuluzeka ngendaba zemali, nxa uba bengabuyi nemali kumbe nxa ubaba engasebenzi. Bayahlukuluzeka nxa imali yakhona ebuya lobaba ingakwani ukuthi bathenge abakufunayo. Bayahlukuluzeka nxa abantwana nxa bengayi esikolo esingathi i-financial abuse, i-physical abuse, obaba bayakwanisa ukubahlukuluza ngokubatshaya. Even emsebenzini sithola yena i-abuse iyabikhona. Omaneja aba-abuser abo omama lesithi i-sexual harassment njengathi thina esisebenzayo silama-cases amaningi esikhangelane lawo awe-sexual harassment lapho sibona khona omama behlukuluzeka. sibona abantu nomama bethulizeka lokho kuthi ay psychological abuse ukuphambaniseka kwengqondo ngenxa yokungamikuhle komkhonomi. Sibona njalo omama behlukuluzeka izimo emachurch lapho kade kufakwa khona imithetho engahambelani labo mama abayenelisi ukuthi bakhulume out bakhulume ngoba problems abanayo. So thina njengeZTTU siyakhanyela amalanga nala ayi-16 kathesi siyenza lokho kuthiwa ngesithiwa uku-concertization kumbe ngesindebele ukukhankasa ukuthi omama bebekwazi siyabe lokho sibafundisa ngamalungelo abo labo omama siyabelana esiyabe sihlangana nakho ekuphileni kwethu.
Kahle kahle kuyini elikufundisa abesifazana kulimbuthano?
Silama-days amalanga esiza esiwabekile ukuthi i-region leyo izakhangela ilanga elingaka njenge iHarare babe belebele bigizenti yabo mhlaka 1 iBulawayo mhlaka 8 namanye ama-regions oGweru babe senza mhlaka 8 all other regions omashingo bonke bayenza mhlaka 8 lapha siyabe sikhangela sesigoqa ke i-16 days zethu eziphela mhlaka 10 December njalo siyabe sigoqela le Human Rights Day sikhulukela futhi lamanye i-HIV and AIDS ngoba kungakhangela konke khona kuya kuyasi-affecta thina njengabo mama. Even i-HIV iyafekta kakhulu thina omama ngoba omama kabakwanisi ukuthi bathi ukuthi ba-negotiate for i-safer sex even nxa besazi ukuthi ubaba lo ule-girlfriend kunzima emuntwini ongumama ukuthi athi baba sisebenzise ijazi lomkhwenyana kumbe icondom ngenxa yokuthi i-culture yethu kumbe amasiko wethu asivumeli njengabantu abangomama. So thina siyabe sibafundisa ngokuthi amasiko la esikhuluma ngawo ayantshintsha and akunanto embi ukuthi amasiko kwatshintshe, asilogala lokuthi amasiko atshintshe ngoba vele isikhiwa bathi esikhiweni bathi i-culture is dynamic iya-evolve with time. So lokho siyabe sibatshela nje aba omama ukuthi amalungelo abo ahamba njani akuma-16 days.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Barbara Thanyanyiwa, umabhalani wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZTTU, isixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Emma Mhlanga, siyabonga.
Owa madinya khala ngoba ngidabukile, inhliziyo ibuhlungu ngoba yephukile. Awu emdale kare
sebusisi.
Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa. Lala kahle ke sithando sami. Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye,
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 ambabo,
goodbye. Ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye,
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 ambabo,
goodbye. Ngoba nzange mbe nexesha nokuthi the day bentele kuru yeza. Hey, been till the good of ya boy. I'm feeling a tub, I couldn't help it, but I couldn't wait to hold you in my arms. Big old name, Befungo Pin. Big old name, Befungo Ponies. If you're not still a pulse, it's open. I couldn't wait to look into your eyes. Oh, my dinya color, no one get double gated. If you see with strong over your pogated. Oh, when Dali got a cigarette. Why you touch this over love? Oh, my dinya color, no one get double gated. If you see with strong over your pogated. Oh, when Dali got a cigarette. Why you touch this over love? Oh, but strong, umoya wami.
Ingoma kaKelvin, ingoma ethi goodbye, isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. ikhomishini ecubungula udlakela olwenzakala eHarare iqhubeze indikimba yempumela i-executive summary kumongameli Mnangagwa okhangelele ukwethula okuminyethweyo kumaviki alandelayo. Olivalelisayo igama nguChris Gande lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.